Sevagari vechitungwiza tinoona chiri chinhu chinorwadza zvikuru kuti vakuru vedu ava tatavhotera kana kuti vatiisa pazvigaro vange vachiwanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai dzinova chizvinhu zviri kudzorera guta rechitungwiza kumashure nematambudziko atiri kusangana nawo vagari vechitungwiza ekuti hakuna mvura uye tiri kubhadhariswa mari kutumirwa mapepa emvura dzatisiri kuona vamwe vaane gore chairo vasina kusemvura vamwe vaane ma6 months mvura isina kubuda mumatepi zvinhu zvinotishungurudza sevagari kuti isusu tiri kutarisira kuti guta redu richawanikwa richisimudzirwa nevatungamiri tonzwa vanhu vaakupomerwa mhosva dzehuori
saka inini nesangano renyu moita sei nenyaya iyi
isusu sevagari taikumbirisawo kuti kana vaongorori yatinoti audit ngaiuye mumusha wechitungwiza iongorori kana paine vane mhosva dzavo ngavatongwe nemhosva dzavo mararamiro atiri kuita haana kumira zvakanaka izvozvi kune masuweji kune hakuna mvura mabhini haasi kutakurwa uye sechitungwiza residence trust kana kuti chitrust taikumbirisawo zvikuru kuti vakuru veguta kunyanya town clerk vamakunde takambozvitaura kani kuti ngavawanikwe kubasa kana zvavaomera ngavasiyire vechidiki vakwanise kuwanikwa vachishanda
makansora enyu amuri kutaura kuti vari kupomerwa mhosva dzeuori vangani uye nyaya dzacho ndedzei
iko zvino vakabuda vakatombonosvika kumapurisa vaviri kusanganisira meya Love Moma iko vanova kansela vekuward 7 pamwe chete nakansela kuda John vekuward 21 vari kupomerwa mhosva yeuori hwekutengesa stendi yekwachigova nyika kust Mary's yeservice station pando chete masta akabuda nyange zvazvo kuine vamwe achiri kubuda emacancelers asi havasati vadeedzwawo kuti vanobvunzurudzwa kumapurisa saka ndo zviri kuitika muno muguta rechitungwiza
ko nhengo dzesangano renyu dziri kuti chii nenyaya iyi uye ivo makansera acho ari kupomerwa mhosva vari kutivo chii
chekutanga makanselers ari kuramba mhosva ari kutaura kuti inyaya dzekuti vari kurwisana natown clerk zvinova zvatisvitsa nhasi pakuti town clerk asuspendwa naivo meya vechitungwiza nhengowo dzeduwo dzakangomirira kuti dzinzwewo chokwadi kuti chokwadi chinoti chiri chii kuti chokwadi kuti mapurisa akati akuongorora nyaya iyi kuti pane uori hwakaitika here kana kuti hapana kuti chokwadi chibude ndo zvatamirirawo isusu vagari pamwe chete nevose vatinomirira vamirira kuti chokwadi kana paine akabawo ngaabatwe nemhosva yake kana pasina akaba voregerwa woramba achienderera mberi nebasa rinova ratakavasarudzira kuti vashande